Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina zvita 31 2020 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda voramba vachibatwa nechirwere cheCOVID-19.
Kuti zvisiwa ngaite zvinhu zviri pamutemo zvakasungwa. Nyaya yemafirecrackers hakuna nyaya yekuti zvinhu zvese zviri kuitwa zviri pamutemo. Ndosina muri kuona kuti nezuro nyika yakaita nyaya dzinoita idzo 300 yemaCOVID-19 positive cases. Uyezve vanhu vafa vari 360.
Mapurisa anoyambira veruzhinji kuti vazvibate apo vanenge vachipemberera kusvika kwegore idzva.
Saka tanatokumbira kuti government deno yaita zvekuti tikastiende zvedu kwairi kufunga kwacho kuda kuti tichinge tichigara nekukasti neuchimbidza zvekuti zvinaandiri kutofunga deno zvanga zvichibvira tichibva panapa tatoonanga ikoko nekuti kumatende matende zvechokwadi kuti tidzokere mutende matende aboka
vanhu vekumanikaland votaura pamusoro pematambudziko avakatarisana navo veruzhinji votarisa mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra2020 Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumwe chete akafa zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano munongedzwe kuti chirwere ichi chave kupararira zvinotyisa. Munhu akafa ari kudunhu reMidlands zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pamazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 360. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 13,625. Pavanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro mazana maviri nemakumi masere nevanomwe kana kuti 287 vakachitapurirwa munyika vana vakabva kusouth africa vapfumbamwe vachibva kuBotswana vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru gumi nechimwe zvine zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 11,154 mushure mekunge vanhu makumi masere nevanomwe vabatwa nechirwere ichi Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine gumi nemumwe kana kuti 2,111. Kunyange hazvo chirwere cheCOVID-19 chave kupararira zvakanyanya, zvinhu muzvipatara hazvina kumira zvakanaka, vakoti navana chiremba vachiti havana zvikwanisiro uye vachishanda mazuva mashoma nekuda kwemari shoma dzavari kutambiriswa nehurumende. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, vakati hurumende haina mari iri kutodawo rubatsiro kubva kune vekunze. Mukuzeya nyaya yemari iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo.
Pana matambudziko ezvemari akagadziriswa nehurumende. Isu takapedzisira kugara pasi nehurumende muna October kusvika pari zvinezvi hatina kumbobvira tagara pasi nehurumende tiri kutoona isu sevashandi sekunge hurumende haichada kuti igare pasi nesu titaure nyaya yeraramo yevashandi zvekuti kutaura kwatiri kuita uku kuministry of health kwedu kwatiri uku vana mukoti nevamwe vese vashandi vezveutano ingati vari demotivated
saka poitwa sei semaonerenyu
kudai hurumende yaita kuti paite kutaurirana pakati pehurumende nevashandi kuitira kuti maservices akwanise kunge ichisimudzirwa vanhu vakwanise kunga vachiva motivated vakwanise kunga vachishanda vachibatsira ruzhinji rweZimbabwe. Decision yavari kuita stance yavari kutora iyi yekunyarara yekusada kutaura yekusada kukurukura nevashandi handoni iri nyaya ichati papundutso kuti ramangwana redu rezveutano vanhu vedu vanotarisirwa kubatsirwa mumapublic hospitals vange vachibatsirwa zvakanaka nekuti pari zvinezvi vese vashandi vehurumende vezveutano vari demotivated mweya yavo yakadzikira zvokuti nokuti vari mumatambudziko akawanda avanonga vachitarisira kuti panofanira kuti pagarwe pasi nehurumende ichinge ichitaurwa ichigadziriswa.
Asika hurumende iri kuti vakoti vakawanda vari kuwirirana nayo nematano airi kutora vachitoti imi sangano renyu ndora kutovhiringidza vashandi.
Ndezvekunyepa kunyeperwa chaiko chaiko kuti pana vana mukoti vasiri kuwirirana nesangano reZimbabwe Nurses Association. Ndomanyepo iwayo ari kuitwa. Pakati pevana mukoti vose venyika yose tiri pamwe chete takabatana tinowirirana. Panyaya yekuti vana mukoti vanofanira kushanda flexible working hours. Zvinova zvinhu zvakatsinirwa nedare guru rehigh court rikati hurumende inofanira kuti vana mukoti vashande flexible working hours. Takavadya kaviri hurumende yakadyiwa kaviri zvakataridza izvo kuti hurumende haina mafacts. Hurumende zvairi kutaura iri kuda kudzvinyirira vanhu.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nevana zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu kana kuti 64,760. Vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nemaviri ane zviuru mazana masere kana kuti 82.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mana nezviviri kana kuti 342,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 19.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Asi vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu ane zviuru mazana masere kana kuti 46.8 million. Mapurisa ayambira vose vachatyora mutemo yekudzivirira denda reCOVID-19 vachipemberera gore idzva kuti vachasungwa. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wemapurisa vapounyati vati nyaya yekupinda mumigwagwa vanhu vachiita ruzha nedzimotikari vachirova mabhini kana kuita magungano edzisvondo vanhu vachipemberera kupinda mugore idzva nedzimwe nzira dzinowanzoshandiswa nevanhu makore ese hadzisi kubvumidzwa nekuda kwekupararira kuri kuita COVID-19 vati vanhu havafaniri kuita dambe neCOVID-19 nekuti denda iri riri kuuraya vanhu muno nekune dzimwe nyika.
Tikuti isusu vanhu ngaite zvinhu zviri pamutemo vasasungwa. Nyaya yemafirecrackers hakuna nyekuti zvinhu zvese zviri kuitwa zviri pamutemo. Ndofunga muri kuona kuti nezuro nyika yakaita nyaya dzinoita idzo 300 yemacovid 19 positive cases uyezve vanhu vafa vave 360. Tiri kuona kuti pamasvondo maviri ematatu aperayo tiri kuwana vanhu vari kufa zuva nezuva necovid-19 kana havasi kupfeka mamasi kaenda mumakombi kana havapfeki mamasi kana havasi kuita social distance.
Asi vamwe vakaita saamai Eva Nice Dube vanoti vange vatenga mafire crackers uye vachashandisa pamba pavo nemhuri yavo. Mwana wavo Evidence audza Studio 7 kuti akamirira kupemberera gore idzanhasi.
Tatengera mafire saka tichamaputitsira pamba pedu tichipemberera gore.
Asi vamwe vakaita savasalati otsoka vanoti vaterera kurudziro yemapurisa uye vasiyana nezvekutenga mafire crackers.
Indanda to naida kutopinda mutown kuti ndinotenga but tazosangana ne statement yakabudiswa nemapurisa vachiti zvose izvozvo havachazvibvumiri. Saka handimutoona mari yandakabata handichatokwanisi kutonotengera vana mafire crackers. Hataakutodzokera tongonogara kutotedzera zviri kudawo vakuru vemutemo.
Vamwe vedzisvondo vanoti danho ratorwa nemapurisa rakakosha chose zvikuru mukudzivirira COVID-19. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati vanhu vanokwanisa kunamata vari kudzimba kana pamadande mutande vachidzivirira kupararira kweCOVID-19.
Mazuva apfuura taona vanhu vakawanda vachikanganiswa nechigwere vazhinji vachifa. Saka any precaution ingabatsira kuti kupfuurira mberi kwechigwere ichi kubatiwe chinhu chinofanira kuti chigamuchigwe nemunhu wese.
Mukuru weDestiny Network Bishop Anselmo Magaya vati vanoona sekuti chigaa chaitwa nemapurisa chinopokana nemutemo wakamboburiswa nehurumende unobvumidza kuti vedzisvondo vaungane vari muhwandu hwakatarwa nehurumende. Vatiwo vanoshushikana kuti vedzisvondo vanoomeserwa asi vezvematongerwo enyika vachibvumidzwa kuita madiro ajojina.
Saka kubhana maall night of prayer zviri indiscriminate kana kuti zvisine nekuti uhwandu hwavanhu hwakaita sei ndinoona kunge zvisiri consistent ne statement dzatakambopuwa kwokutanga. Naizvozvo ndinofunga kuti kana vanhu vachisangana muhwandu huri nani hapana chakaipa kuti vanhu vasangane vachinamata. Izvozvi pane misangano imwe yanga iripo vana Monzora vakaita makongresi avo avanga vari 1000 taitonzwa chaunga chaicho chaicho chachakatokura. Iwa Munangagwa vakatoitawo chirale chavo chakatosimba chinopfuura manamba iwayaya. Saka tete takuzoziva kuti sei zvichiita kunge apo panoita kunge panosunungurwa pamwe pasingasunungurwi.
Asi Bishop Magaya vakurudzira vedzisvondo kuti vasangane vari muhwandu hunodiwa pamutemo pamwe nekuteedza nzira dzekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vanyati vati vanhu havafaniri kuudzwa zvekuita nemapurisa kana nehurumende vachiti vanofanira kuzvichengetedza pachavo vega. Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rese kupemberera gore idzva ra2021 asi gore rino munyika zhinji pasi rese mhemberero idzi hadzisi kuzoitwa semakore ese nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Pane mhuri dziri kuda rubatsiro dzinosvika makumi manomwe nesere dzakagariswa pachikoro chemutambara mission mushure mekutamiswa nehurumende sedanho rekudzichengetedza kubva kumafashamu eCyclone Shalan. Mutoro wedu enhaulo edamumoyo anotipa nyaya iyi.
Mhuri idzi dziri kugariswa mumakamuri pachikoro ichi varume nevakomana vachigara kwavo vanhukadzi vachigarawo kwavo. Mumwe wevari pamutambara mission vaVitalis Mukwakwa vanoti vanoita nekugara vakatamiswa. Vamukwakwa vanoti vanoda kuti hurumende ikurumidze kuvapa pekugara pakanaka sekutaurwa kwazvakaitwa gore rapera pavakavimbiswa kuti vachavakirwa dzimba kuchinyamukwakwa nekuchaimiti.
Ikasikirawo kana deno yatichinja because kuchimanimani kototyisa kuti tichagara kuchimanimani handichaoni mwoyo wedu ichinyatsoteramaa because panongonaya mvura posi tinoenda kundofunga kuti tinokwanisa kuyeredzwa. Saka taandiri kukumbirisa kwazvo kuhurumende kuti itiitirewo zvokuti tichienda kumastenzi.
Mumwe mugari vaMoses Dudzai vanoti vanofara nezvakaitwa nehurumende zvekupa dzidziso neyambiro kuvanhu paine nguva zvichienzaniswa nezvakaitika kumashure apo vakawirwa necyclone Idai kunyange hazvo pachine nyunyuto yekusavapo kwemba dzavakavimbiswa.
Uye tinongoda kutenda hurumende this time yakape awareness iri better as compared nezve last time.
Mumwe mugari vaKelvin Charamba vekungangu vanoti pavakanzwa nezvenyaya yeShalin havana kuva nepfungwa mbiri pamusoro pezvo nekuti vanoti chakachenjedza ndochakatanga.
Inini pendakangodza kuti parikunzi vanhu ngavabude
handina kukwasa kuda kuti ndichi nharo chandaka ngoona chakakosha kuti zvino upenyu nekuti chandaka ona chakatanga ndo chakachinjedza saka kuuya kwangu kwandakaita kuno mwoyo wangu uri kufara ndakatora mhuri yangu ndikauya nayo kuno saka kuuya kwandakaita kuno zvinhu zvinondifadza kwazvo nekuti izvozvi ndiri kunzwa kuti kuchimani mani kwacho chakatobondoka zvichireva kuti government peyakasarudzwa kuti tinge tichiuya pari zvino pakachengetedzeka hapana chete tataona mhepo iri kutaurwa iri kuchimani mani asi tataionawo patiri panapa
mukuru wecivil protection unit mudunhu remanikaland vaedika senza vanoti pari zvino zvinhu zvakamira zvakanaka mudunhu remanikaland panyaya dzekuchengetedzwa kwevanhu kubva kunjodzi yecyclone Charlene nekuti vane nzvimbo dzakawanda dzekugarisa vanhu uye nezvekutakurisa vanoda kuendeswa kunzvimbo idzi
kuti harina kuitika hakuna unoziva kuti dambudziko richasangana naro rakakura zvakadini ufungidzi nezvinotaurwa nevenet nokudaro tichisenzisa kufungidzirwa kunoitwa neexperience yedu yecyclone idai madistricts vatsvaga nzvimbo dzavari kuona kuti dzinokwanisa kuzovabatsira kuti vanhu vakwanisa kuenda ipapo kwanga kuine nzvimbo shoma tavatiwedzerai and ndofara kuti vawedzera nekuti havazokwanisi kuona mukana wekuzotsvaga dzimwe nzvimbo toda kuita zvinhu isati yasvika kwete kuzotanga kuita zvinhu tropical depression yasvika
bazi rinoona nezvemamiriro ekunze remeteorological services department razivisa kuti ukasha hwecharlene hwadzikira zvakanyanya kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichange dziine mvura shoma iri kunaya pamwe nemhepo ichange ichivhuvhuta ndakamirira studio 7 kwamutambara kuchimanimani ndini Loida Moyo
Vatungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa nevamwe vavo vachinzi zvavari kuita nenyaya yekupa vanhu mazana matanhatu emadhora kana kuvapa zviuru zviviri zvemadhora kuti vabatsirike panguva ino yecoronavirus zviri kukanganisa vanhu vebato ravo reRepublican Party vari kuda kupinda muSenate. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weZim Expo, Dr. Tonderai Taylor, vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti kunyanga hazvo vaTrump vachiti vari kuenda kuGeorgia kunobatsira vaviri vari kukwikwidza ikoko mukutsvaka rutsigiro vanhu vazhinji havana kufara nekumbotsigira kwavakaita vaviri ava kuti vanhu vapiwe mazana matanhatu emadhora pachinhanho chezviuru zviviri zvemadhora
sarudzo iri kuitwa kuno kuGeorgia yatotanga kusiriridza izvozvi pane vaya vanovhota zuva rekuvhota zvikuru ndijanuary 5 asi vakavhura kuti vanoda kunge vachivhota musi usati wasvika vatanga havo kuvhota saka vanhu vakawanda vari kuenda kumapolling station kunovhota pasarudzo iyoyi isarudzo yakakosha pari zvino nekuti pari zvino madhemokrasi vane vanhu vayavo makumi mana nevasere I believe marepublics vanova makumi mashanu saka vaviri vari kuvhotirwa panguva ino vakaenda kune imwe yepati inobva yaona majority mumba yeparliament
chii chiri mupfungwa dzevanhu chii chavachanyatsotarisa panyaya yesarudzo iyi
pari zvino vazhinji vari kuda kuti pave nemachinjire ekutongerwa kwenyika kubva mune zvanga zvina mutungamiriri Donald Trump saka vazhinji vari munhu vari kutarisira kuchinja zviripo nekuvhotera vatsva chekutanga ndechekuti vaviri vanga varimo vane nhaurwa dzavari kupomerwa dzekusabata mari dzavo zvakanaka nekuita mainsider trading saka izvozvo izvo zviri kuita vazhinji vafunga kuti havana kukodzera kunge vachititungamirira
mataura pamusoro pavatrump vanhu muGeorgia vari kuona vatrump zvakadini vanovavona sei
pari zvino vatrump sapoti yavo yakati dzikirei nekuti magariro nemagariro Georgia yainge iri nzvimbo inovhotera vemarepublicans asi nekubata nekuonekwa kunge kuzvizvanga zviitika makore mana apfuura vazhinji vanga vaine kutsutsumwa kwakati saka gore rino muvhoti yakaitwa
vatrump vakarusa vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru we Zim Expo, Dr. Tonderai Taylor, vari parunare ku Georgia, muno mu America, na tanonoka wandiwe Studio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanotaura rurimi rweshona kuKenya vari kupembera zvikuru zvichitevera mutemo wakadzikwa munyika iyi wekuti vacherechedzwe sezvizvarwa zvemuKenya. Izvo zvinoitika mushure memakore akawanda vanhu ava vachinyimwa kodzero dzekuva zvizvarwa zvemunyika iyi kunyange vakaberekerwa munyika iyi. Sarudzo mbiri dzakakosha dzenhengo dzedare reSenate dziri kuitwa mudunhu reGeorgia svondo rinouya paine kupomerana mhosva yekutadza kufambisa zvakanaka sarudzo dzemudunhu iri. Vanhu vakawanda vanoti vanoirirana kuti gore ra2020 iro riri kusvika kumagumo nhasi igore ranga rakaomera vana veZimbabwe sezvo riri gore rakauya chirwere cheCovid-19 icho chichiri kunetsa pasi rose. Nekuda kwedenda iri vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa, raramo dzevamwe dzakashanduka zvachose. Munyaya dzezvematongerwo enyika, bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti 2020 rakave gore rakaoma zvikuru sezvo bato iri rakaona nhengo dzaro dzichidzingwa muparamende nemakanzuru zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti rakanga risiri bato asi kuti bato raicherechedzwa pamutemo raive bato reMDCT raitungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Tlachiwayo vanoti 2020 vakaona nhengo dzavo dzichipambwa nevanofungidzirwa kuti vasori, kusungwa zvisina tsarukano pamwewo nekushungurudzwa senzira yekuda kuparadza bato iri zvichikonzerwa neZANU PF. Asi sachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America varegis Charumbira vanoti gore ra2020 rakave gore rakabudirira zvikuru vachitarisa zvirongwa zvehurumende yavo kunyange hazvo nyika yakasangana nechirwere cheCovid-19 icho vanoti chakakwanisa kubatwa nehurumende. Vacharumbira vanoti hurumende yakakwanisa kudzivirira kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi, kugadzirisa migwagwa, kudzikamisa upfumi hwenyika pamwewo nekuunza chirongwa chepfumvudza chekurima icho chavanoti chichabatsira zvikuru nekuunza gohwo rakanaka mwaka uno. Mapato ose anoti ari kutarisira kuti 2021 richange riri gore rine pundutso mune zvose zvaanoshuvira. Tatanga nekubvunza vaSachiwayo kuti vanoona sei gore ra2020.
Gore ra2020 nyika yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko rakakura. Ngatitangire panyaya yeCovid-19 takatosangana nedambudziko iroro senyika. Tikaita matambudziko akawanda, vanhu vachifa, vanhu vachirwara, hurumende isina zvikwanisiro zvakakwana kuti irwise dambudziko iri. Tinotarisa futi iro gore rino ZANU PF yakaenda pakumuka chipembenene kuda kuparadza President Nelson Chamisa neMDC Alliance pavakaita judgment yavo iyaya yaitaurawo zvimwe zvavaida kuti vaite. Tinoyeuka kuti urongwa hwavo hwese hwakafamba ipo paCovid ipapa vachiisa masoja kutora muzinda wevanhu weMDC Alliance pamoga Changere House. Munoziva ndogorezve ravakadzinga macancellors nemaMPs kusanganisira mamayors edu kumaguta akasarudzwa nevanhu kuti vatungamirire vanhu. Ndogore ratakarasikirwawo nemamwe magamba edu achairwa nawo mumatrenches atatinawo. Kupfunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunotyisa kuri kuitwa nehurumende. Munoziva namuzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri, vana Nesai Maruva vakabambwa vakaenda kwavakaenda vakaitwa zvinorova nevabambi vanozikamwa kunzi ndevasori vehurumende. Zvese zvakaitika munoziva vana mukoma Hopewell vachisungwa. Izvizvi kutaura kwatiri kuita meya weguta reHarare vaJacob Mafume havana kukwanisa kuita Christmas nemhuri yavo, vakavharirwa zvisiri pamutemo. Vana Alan Moyo munozviziva nachakudzwa vachibambwa vachirohwa majournalisti vachirohwa maloya zvisungwa naTabani Mupofu. Munozviziva igore ranga rakaoma asi chatinotenda ndechekuti vanhu vakavaramba vakamira semusabamwena musangano wevanhu musangano weMDC Alliance uri pamberi kutungamira nyika ya Zimbabwe.
Maita wasacho ya rigaichi pinze wa charumbira. Wa charumbira munoti ne gorera 2020 uye mashoka ataurwa na wa sacho ya.
Thank you. Vachirongwa chamandi dana ichi. Ndina kuti ndikutenda Zambia na President Hichi Mlangagwa pa gorera 2020. I think it's in Sakana Wedu Zambia, Taka Achiva, a lot of things in Tokyo Mari, which is Wakas Pambura, Tafni Chunga Church from Buddha, Chatagawa Mikwana, Combe Parents Shiri, Chatata Pyotino Sara, Tishia, Study, but she says Nay, Purai Kunova Choka, Kune, Purai Singa Kunima, Kusas, Bafi, Asna Kurima, Isimbe, Purai Kuna, Queen's Quest in my province, Quest Kunokula, Kune, Price in the Sakatotin, the Kushata Makuta, Korean Nutri, and 2021. Zambia yakachipa zvakachipo takachipa peace and stability politically sasa zvedu even kushanda kwatikita nemama political parties yedu mustapi kunyanya yakanzi MDC alliance kamitire kwari kuti vana vasachwa iko ku MDC yavachamisa kokungobvira maplema ndokari kuti kuti vatore zvira nezambia kuti MDC as well because kana mukaramba musikopire maplema vana havachadi kuno Zimbabwe vacho kandi kuno hakuna vanhu vanotora nyaya dzepolitics kana vari kumanyanya nyaya dzemabusiness avo vanhu vari kumanya nenyaya dzokurima zvokuswera vachiwiswa kusimbe nachamisa hakunoko handizvioni saka I think tiri kuona pakuti pagraundi chaipo chaipo mukomana kuti chamisa unenge akaluza confidence nevanhu ndozvandiri kuona kuno saka tirikuonesi kuti even kumdct zvinhu zvavo zvinenge zvine order kudarika tiri kuona zvichiitwa kumdc alliance saka I think ndoona sekuti pakupinda mu2021 opposition yedu yatinge taanayo iri official iri organized inenge ichida kuvandurira upenyu hwevanhu vezimbabwe inenge yatova OMTC iri kutungamirwa nana vadouglas machora vanhu vane patriotis zvinozati kana vanashamisa vakapinda kureva kuti vapambe pfungwa vanenge vazoka kuzotungamira nyika yezimbabwe but currently tirikuona ine situation yekuti izvozvo kwangu wakurota hazvitambi zvakadi zvakaitika tichidzokera kunyaya yedu yecovid president yakabatsira upenyu hwevanhu vakawanda
vasatwa zvii zvamungataurira vana vezimbabwe zvamunotarisira muna 2021
gore rinofana kuti vana vezimbabwe vatore masimba avo ivo pachavo nekuti vana vezimbabwe ndo vanofana kuti vadetemine nenyika kuti inoenda kupi ndo gore ratinofana kuona nyika yezimbabwe ichiwanawo rusununguko rwunofana kuwana tine nyaya dzakawanda dzinofanira kugadziswa muno muzimbabwe
vacharumbira 2021 zvii zvamungavimbisa vanhu sezanup f
yasarira muna 2020 chechipiri ndechekuti mupolitics kune mamwe maparty anozongopedzisira atongoita zvakaita vana nemamwe akazongopera kushayikwa muhistory tiri kuona kuti muna 2021 party yanavachamisana navachashwai ichanyura actually yatonyura muna 2020 handi kungu kuti pane chimuko chichaitika paparty yavo
avanga vari sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegisi charumbira vari parunhare kuvulawayo nestudio 7 manzwa zvakare kubva kuna vaClifford Sachiwayo vanove mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vari parunhare kuChipinge South neStudio 7.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave
Women's Round Table na 8 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi vakatarisa gore ra 2020 sezvo nguva yedu yapera takaitombotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vakawanda voramba vachibatwa nechirwere checovid-19 munyika mapurisa anoyambira veruzhinji kuti vazvibate apo vachange vachipemberera kusvika kwegore idzva vanhu vekumanikaland votaura pamusoro pematambudziko avakatarisana navo veruzhinji votarisa mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra 2020. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zitovo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mpalakazi 2020 nguKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abangamakhulu amathathu 300 bahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane weCOVID-19. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigwaqweni emadabukakusa bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekuzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Kwaba lokunzima kwi-informal sector, kwaqhina abaningi sebegula imikhuhlane engaqondakaliyo.
Bayakhala abalimi enkabazwe leMatabele Land South nezulu eliningi eselitshise amabele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile.
Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bathu kwabantu abangamakhulu amathathu 300 abafunyanywe belomkhuhlane weCOVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo, abedlula kancane ikhulu 110 ngabemhlukulweni weMandebeleni okuqela iBulawayo ebilamathumi edlula ayisithupha 62. Sebefika inkulungwane ezedlula ezilithumi lantathu lengxenye 13,625 asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane leli. Abasinde kumkhuhlane lo sebezinkulungwane ezedlula ezilithumelanye 11,154 usubulele abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 360. Kwizwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamathumi edlula ayisithupha 64,760. Amapolisa athi abantu akumelanga bephume ezindlini besenzela ukuyamelela usuku lwakuqala lomnyaka ka-2021. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi bazabopha abazangena emigwaqweni bethakazelela umnyaka omutsha. Uthi kwesatshwa ukuthi abantu bazadelelana umkhuhlane weCOVID-19 bengahlangana bebanengi emigwaqweni. Ingcwethi kwezombusazwe zithi umnyaka ka-2020 ubulokufuthelana lokudoniselana kwezombusazwe kweZimbabwe. I-ZANU-PF ithi ukudoniselana kubadlaleli kubangelwe ngamazwe athuthukileyo afana leMelika afakela abanye babo izijeziso zenotho, futhi awu-MDC athi iZANU-PF yiyo ebaxabanisayo. Umlondolozi Ndlovu usetholela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnyaka ka-2020 ubone ibandla le-MDC Alliance liphiwa isinqumo lidalele i-Supreme Court sokuba umongameli walo uMnumzana Nelson Chamisa kakhethwa ngokusemthethweni, labeka ukuba kumele abuyele emhlanganweni wokukhethwa kakutsha owe-Extraordinary Congress phansi kwebandla le-MDCT. Chamisa wakwala lokhu esithi ukhetho luka-2018 lwaveza ukuba nguye ulabalandeli abaningi ngemva kokuthola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2 million, kulalawo atholwa uNkosazana Thokozani Khuphe yena wawathola aphansi kwengxenye yesigidi. eMgungeni. Kodwa uMakhupe wahle wasebenzisa isinqumo seHigh Court sona esamnikeza ilungelo lokuba umkhokheli webandla leli ukuxotsha amalunga edayi lephalamende awebandla leMDC Alliance. Wazibeka ukuba umkhokheli wamalunga ebandla eliphikisayo kulelo dale. UMakhupe neMDCT bathatha njalo imali eyayimele iphiwe ibandla leMDC Alliance phansi kohlelo lwePolitical Finances Act. Efika izigidi ezizikhomza zamadola kuleli, i-7 million RTGS. Wahlukunela njalo i-MDC Alliance isigodlo esemogeni Tswangirai House. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa, uchasise kabanzi ngokwehlela ibandla lakhe lonyaka.
Into eyasihluphayo njengeparty yi-judgment eyavela ku-Supreme Court eyathi uMakhupe nguye umnikazi we MDCT njalo ebe ngumnikazi weMDC Alliance.
Owakhethwa phansi kweMDCT ukuba angene edayi lephalamende ngemva kokukhishwa kwamanye amalunga weMDC Alliance, uNkosazana Sipho Ndlovu Mokoni upha umbono wakhe.
Kufanele ube umuntu okwaziyo ukuthi ulandele edayi lephalamende, ukwanise ukuyekhulumela iprovinsi yakho. Engikukhangeleleyo ukuthi ngalesi sesingenile edayi lephalamende impilo zabantu ziguquke.
Ibandla leZANU-PF lalo libe lokudlephana okuthize ngemva kokuba abatsha bebandla leli ababalisa uGodfrey Tsenengamu loLouis Mathuthu bexoshe ebandleni leli ngemva kokukhipha amabizo eziphathamandla eziphatheke kunkohlakalo. Uhlelo laleli bandla lokwakha kutsha ingatsha zama-District Coordination Committee lube lokufuthelana lokulwisana okunzima phakathi kwalabo akakade bedinga ukuvotelwa. Incitshi ezicubulunayo zombusazwe zithi lokhu kubangele ukungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, yena obikwa laye efuna intambo zombuso. UChiwenga uyakwala lokhu esithi usekela uMnangagwa kodwa abaziyo bathi umumo kawumanga kuhle phakathi kwababili laba. Isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuzanu PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandula ukuthi kulokudonselana ebandleni lakhe.
Yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani, thina esikufunayo ukuthi ama sanctions asuswe. Izwe kazilonke le Africa le SADC bebephatheka sibili ekuthini our lift lawo ama sanctions obizidera seyasibulalela imisebenzi eZimbabwe. Ama investors akuyi ngendaba zokuthi imali zabo ziyabe zivotshiwe khona ngale kwele Melika, betshela ukuthi bengabilo budlelwano leZimbabwe.
Incitshiko zombusazwe umnumzana Nixon Nikatsino uthi kuza kuba nzima kakhulu ukuba eZimbabwe libe lombuso ofuna uZulu i-democracy. Esipha umzekeliso wengxabangxoza yempela viki lapho iMDCT ikhetha inkokheli.
So kule nkinga kuma big major political parties lapha njoba libona ukuthi vele konke kuZANU-PF leMDC yankona izinto azihambe kahle. Ngesonto sabona ibandla leMDCT behlupana ngendaba ye-extraordinary congress. So sibona vele ukuthi into yokuthi kube le democracy lapha eZimbabwe kuzahlupha kakhulu.
Noma nje amabandla wonke engavumi ukuba kukhona okumele kulingisiswe phakathi kwawo ukuze labo laba abalembono ehlukeneyo benelise ukusebenza ndawonye. Incitshi ezigcubungayo zombusazwe zithi kusasekuningi okumele amabandla wonke ezombusazwe akulungisise ukuze amukele ukukhokhelwa ngabantu abalembono ehlukeneyo. Loba njalo iMDC Alliance besola isinqumo esethulwa ngumthethwandaba weSupreme Court. Incitshi zombusazwe zithi umonakalo ukuxegisana abantu wavela wadalwa ngumunye owaba ngukhokhelwa ukuqala iMDC ibunjwa umnumzana Morgan Tsvangirai owachekete abanye abasekeli ababili phezu kukaMakhupe owayevele khona zisithi kwakungadingeki lokhu. Ngimele isitu 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bathi behlulekile ukuziphandela kukudla lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Unkosikazi Gwangwara omunye wabakhokhela inhlanganiso yabathenga bethengisa impahla eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bekulukhuni lonyaka.
Imali esasiyithengise singakangeni ku-COVID-19 yonke sayidla sayiqeda sasala sesingelalutho. Kwaba lokunzima informal sector, kwagcina abaningi sebegula.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lydia Maphosa okunhlanganiso le ePlumtree.
Laba kade bephila ngokuthengisa impahla bebewoda phandle kwelizwe akusaphumeki. Abama flea market labo bebewoda phandle kwamazwe akuphumeki. Kunjenze khathesi lanxa amabhodi evuliwe. Ukuze umuntu aphume kumele aqala ethestwa i-COVID-19. Okufunakala imali okuzingangabo $60. Umuntu evele ehlezi endlini imali enjalo kayitholakali.
Uthi abantu bathwele nzima eZimbabwe.
Abantu bathwele nzima sokudliwa kanye nxa uthe waba nenhlanhla yokuthi uthole lokudla kudla kanye ngelanga lesi simo asazi ukuthi sizaphela kutheni
osechiya isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Charity Mandishona uthi kunengi abakwenzele amalunga abo ukwenzela ukuthi baphile ngcono ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we COVID-19
because of COVID-19 people were sort of fragmented. So we've come up with a movement building program.
Abantu sebesebenza besabalele indawo yonke ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane COVID-19. Kungalesi sizathu ke sesisungule uhlelo lokumanyanisa amalunga ethu ukuthi bazi ukuthi bangasebenzisana njani kuzabelo abakizo.
Communities citing a cause where they can all run behind one.
Umphathintambo kahulumende obona ngezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wadinga izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola 600 million Zimbabwean dollars yokunceda abathenga bethengisa impahla labaswelayo kodwa imali le kayenelanga ngoba abantu abaningi bathi kabayitholanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Ukuna kakhulu kwezulu enkabazwe leMatlolane South sokulele izilimo eziningi okuzakwenza ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu ngomnyaka ka-2021. Bathi bekunzima ukuphila lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. U-Ezra Chisosbanda usethulela lolo daba.
Izulu lini okumangalisayo kusukela ngolwezi. Lokho kwenze ukuthi amabele athe emasimini endaweni eziningi ezabelweni lezi. Unkosazana Lavender Ncube owemdube Award elowagweru ucela uhulumende ukuthi angenele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile ukuthi angasiphathisa ngokudla. Labagogekile bethu alubana kade ngabancedisa ngokokuhambisa ngesezokhangelela labantwana bethu.
Umnumzana Peggy Chuma wesigabeni sentabamhlophe enkabazwe yena ukhala ngomkhuhlane we-COVID-19 owavalela abantwana ukuthi bangayi esikolo.
Unyaka lo ka-2020 ubunzima bakithi, izifuyo bezingela kudla, amanzi, abantwana besikolo satshayisana lomkhuhlane we-corona lo. Abantwana bengasayi, sebejayele ukuyadinga izimali emagangeni ngasavuma ukubuyela esikolo.
Esabaleni seMatlolane South esigabeni sefumo kwe ekhezi imgwaqo idilizwe lizulu okudla sokudula njalo imali ayikho ebantwini abamavikili bafuna imali yangaphandle kwelizwe. Unkosazana Agnes Pepe uyakhala.
Ziyadula, sicela uhulumende ayehlise izinto ngebhondi ngoba ibhondi lakhe livele alisebenzi.
Umnumzana Ndandato Mageza yena ke uyinyanga elaphayo.
Lonyaka ngisebenze kancane ngoba since 25 March azange ngisebenze lutho. Bengilawo imisebenzi yami e-DRC Congo azange ngikwanise ukuyasebenza.
Ukhansila Witi Moyo owe-Ward 18 Amatopo uthi abantu bathwele nzima lencingo zamafoni azisebenzi, abantwana bafundanga lonyaka njalo abakhoni lokuzifundela ku-internet.
Kelele ukuthi indaba ye-network lapho kwaphekwa khona kule minyaka eyadlulayo kakulandelelwe, then i-net kufakwa ama-booster kube le-network enenge. Then kubantwana besikolo labasi abangafundanga kuhle besicabanga ukuthi laba batholakala belezisu bebancane babuyiselwe esikolo. Kube ngumlando wabazali ukuthi bazayenza njani ngabantwana, njalo laba abangapasanga ku-form 4 kumbe ku-grade 7 besicabangela ukuthi ngabe bayaphindisa uhulumende abe lomlando ukuthi ngoba kwakasobantu abayenza ukuthi abantwana bangafundi, abantwana babhale kutsha bapase kuhle kwenzela ukuthi baconsidi kwezinye izifundo.
Izulu linile okuzwayo endaweni eziningi zelizwe okuyinto ejabulisayo abantu abaningi ngoba amanzi azatholakala lula kuzifuyo, kodwa kulomonakalo omkhulu emgwaqweni lemasimini. Umkhuhlane we-COVID-19 bathi bayawesaba kodwa bawazi ukuthi unjani ngoba kungiyela amaklinika lezibhedlela abangahlolwa khona. Imele Studio 7 igama ngu-Ezra Jesus Banda.
Abanye abakubandla lama-Republicans abakudale le-Senate le-House of Representatives abathi bazophikisa impumela yokhetho lukamongameli unqobe umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Umongameli Donald Trump ukhala ngokuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo loba nje kungelapho ufakazi ukuveza ukuthi uBiden labanye bakhe baphika-phika impumela yokhetho lolu. Incwadi kwezombusazwe zithi akusoze kuphumelele okwenziwa libandla lama-Republicans elifuna kuguqulwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin okwanqoba uBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump olama-electoral votes angamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Kulabanye abantu abathi okwenziwa nguTrump kuzaveza isimo sezombusazwe kule Melika. Umnumzana Mpumelelo Mafu ohlala eTulupane uyakunqoba okwenziwa nguTrump.
Hayi, siyikhangele indaba kababa uTrump ngendlela oyenza ngakhona. Hayi, indaba leyo thina ngiyibona kwami ngombono wami, mina indaba leyo imnandi leyo. Ubaba uTrump kaqhubeke esenza njalo ngoba thina siyayazi ukuthi ilizwe lase-America yilizwe le-democracy. Yikho sifuna ukufunda khonapha e-Africa ukuthi ilizwe lile-democracy elibuswa ngodlame, upresident wangkhona waliwa ngokukhithwa njani esikhundleni. Siyibukele siyilandelela kakuhle indaba. Thina mina ngombono wami ngithi ngabe uyalayo ke senza njalo. Impumela izaphuma mhlaka 20.
Kodwa umnumzana Ndaba Ezinhle Khude uthi uTrump sokumele asuke esikhundleni.
Asikaze sibona abelungu besenza lokho okwenziwa nguTrump. Sikwazi lokho kuvame ukwenzakala emazweni ase-Africa lapho kulamaphathi ahlezi ngenkani edliwa esalela like iZanu PF. Into eyenziwa nguTrump iyisimanga kakhulu phakathi komhlaba ukuthi wayeyangisa ilizwe leMelika. UTrump kazihlalele phansi ngobudliwe.
Abanye abantu sebelungiselela umbuso kaBiden. Umnumzana Reason Wadenga ohlala eGungwe esabelweni seMaterial South ukhangelele ukuthi uBiden uzanceda ilizwe leZimbabwe ngokutshiyeneyo.
Sithanda ukubonga simhalalisela uJoe Biden yena othe wakhethwa njengomongameli omutsha welizwe laseAmerika. Sithi iAmerika yilizwe elithe laphatheka kakhulu ekuthini linceda abantu beZimbabwe ngokudla. Kukati ke imali liyana ke abayinceda kakhulu ngokudla aluba ngaguqula basakhele amadamu emaphandleni, kwakhe amadamu amakhulu anjengabo Thuli Manyange le eseGwanda South, bangenele labo basipide up sibili yakhiwe iphelele ukuze ke kutholakale ke amanzi okwenza irrigation isizwe siphile sizenzela ngoba abantu beZimbabwe amandla balawo okusebenzela.
UTrump usecele abalandeli bakhe ukuthi bathi gwaqa eWashington DC mhlaka 6 zibandlela ngesikhathi idale leSenate lele House of Representatives edlulisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakale lo nyaka lokufiswa ngabantu ngomnyaka ka-2021. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele sebeyizigidi ezedlula kancane amathumi ayisishiyangalombili 82 million ababanjwe ligciwane le-COVID-19 eselibulele phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sebefika phose izigidi ezingamathumi amabili 19.3 million abatholakale belo mkhuhlane lo yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 342,414. Amapholisa asebophe umnumzana Bobby Wine oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda. Ubotho kwakhe ngokwesithathu kulandela ukuqala kwakhe ukhangazela ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leMDCT elisanda ukukhetha umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe umkhokheli walo emhlanganweni we-Extraordinary Congress ekuqhutshelwe eHarare ngesonto edluleyo lithi lilokhu lisamelele uNkosazana Dokozani Khuphe ukuthi emukele ukuba ngumsekeli kamongameli. Umhlangano lo ubikwa wawulodlakela ikakhulu lwaluqondiswe kuNkosazana Khuphe owayehola iMDCT ngaphambilini kwalolu khetho, yena othi wakulokuqilibezela njalo ogcizelele ukuthi usexhothe umnumzana Monzora kuleli bandla. Kambe kuzawela ngaphi indukulo xa kuxaku? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana uWitness Dube osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli se-MDCT endawonye lo mnumzana Bernard Bhekilezwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena oqala ngokusola athi ludlakela le nketabechabi iyayisemhlanganweni lo.
I think as it always is useful to us at the concern and grow a cool. The element of violence and when you Kalachane, Belamon, and Reborn, and this one, and everyone is the way. You would keep a Kalachan and Bark, RBS, and Zelayena, Jehovah, CCC, Maukai, the politicians, but look to never have back up in Zelabona. Jehovah, and you come to someone of mine, 20 Rabban, where's his Zelayena? So uthathazisibuza ke ukuthi ufuneke ngubana futhi umbusi yini ofuna ukusebenzisa i-tribalism eZimbabwe ukuthi athole amandla.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Hayi, uba kuNdlovu uyamuzwa njalo akutshoyo. Kuyabe kuthiwa hayi liyabe lingavikwa udlame kumbe ukuhlukuluzwa kwabomama lokuhlukuluzwa okwalangongobangubani ihlukuluzelwa umbono wakhe ayisiyonto esiyikhuthazayo njengebandla le-Movement for Democratic Change. Babe bonke ndlunye ubaba uDouglas Monzora lomama uThokozani Khuphe betshwaliswa amagaba avuzayo bephuma lezimpilo zabo kanzima endlini eyayifuna ukutshiswa kwalamula nje uNkulunkulu ngobizo lalinika utshan umanzi. Ngakho-ke ubaba uDouglas Monzora ngaphezu kwalokho siyamazi ukuthi ligqwetha elivele laphila impilo yalo lonke lilula ulungelo labantu. Uyalisho liphinde-ke namihla le mihla ukubana hayi lapha siyabe singalwi, siyabe sincintisana njengabangani. Masiqeda lapho uyabe ukubeka njengokuthi ngeze sibaka sinye zingagqubula nazigqubulana, kodwa-ke masiqeda lapho ziyakhothana, ziyakhokhelana emanzini, ziyakhokhelana emadlelweni, ziyabuya zonke ekhaya zivikelana ngayo yonke indlela. Kudazela njalo babo Monzora usekhiphe iqula elilokho lisahlolisisa. Ngingathanda ukuthi abalaleli labalandeli bebandla le-MDC babe lesineke kancane, ngoba indaba leyi ayenzakalanga lapho kwakuvotelwa khona. Yayenzakala umama uKhuphe esephumile engaphandle kwalapho kwakuvotelwa khona, okwakungiyela esingathi i-security party ekwakungiyela labo ayabehlose ukuvimba udlame. Ngakho yikho lalo laseso sigangi phela le nalowo muntu waphanisa ukubana kwenze lokhu, ngoba kuleyo ndawo kwakuyisikhathi i-security yonke yayisingene phakathi lapho kokuvotwa khona ukubana izame ukulungisisa ukuthi kungabi lokuphanjaniswa kokhetho. So kwasokusele kungela security eningi ngaphansi. Ubukhokheli beZimbabwe bufuna abantu babambisane ngenhlanga ukwenzela ukuthi kungabi kuvulele njalo into ezinjengokungazwisani okwaletha umbhuqazwe owabuya ngomva kokuzibusa kwelizwe leZimbabwe. Yena iCongress ibe ngcono kakhulu kulazo zonke iCongress esike saba lazo ngaphandle nje kwasona lesi siga esisodwa, kothi obe kuvotwa kuze kuye kusa, obe kuvotwa kuluyiwe sibili isikhathi.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
Okuze kwenzakale-ke manje ukuthi sibone ukuthi line libasha elingene manje-ke boDube lizayenzani ukutha, because kukhangeleleyo and I think ngiwaqambile ama-problems akhona, yiyo le violence, yiyo le tribalism, yiyo le ukhangelela abantu abangomama phansi ku-leadership positions eZimbabwe. I-ANC party iza kusolva njani? Besikubona kakhulu epoliticsini yeZimbabwe kwezembangazi weZimbabwe kuthiwa ngesilungu yipolitiki ubugalatshane bona bekade mbutho okwadakhasi ngokumazi kwama ngimbala ngimbhekile njengepolitician. So ukuthi for example uthole umuntu omncane njengochamisa okwazi ukuthi umgabi wabulala abantu
Pakati kukamnumzana pena kubhekelizwe Ndlovu incwadi yecubunga la ezombusazwe endawonye lomnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MTCT bebexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 asenelisanga ukuxoxa lonkosazana Gubhe ngodaba lolu. Iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders Football Club libonge umlandeli walo owaphathisa kakhulu ukwesula isikwelede esibhekane lalo uNodumo Nyati. Intuthuko yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Ekhuluma enkosini ukubonga umsebenzi awenzileyo oqhutshwe ngoMvulo ekuseni ofisini yeqembu le-Highlanders uNodumo Nyati uthe usebenzisana kuhle lenkokheli yeqembu le-Highlanders yikho okwenze ukuba umsebenzi wokwesula isikwelede ufezeke.
Ngithanda ukubonga kakhulu lokhu iklabhu engenzele khona. Engingakusho mina ukuthi kwangasikokwenza kwami kodwa kwi-unit ebekhona between i-executive because isikhathi esiningi ukuthi wenza umsebenzi onje kufuna ukuthi i-executive kuvumele because uyakusebenzisa igama le-Highlanders. Uma kuwukuthi ngithe ngisenza lokhu imali iyacasha at the end of the day awusonodumo kuthiwa udla imali it is the name of the-Highlanders eyabe ikubhekisele. So ngithanda ukubonga i-executive for ukungivumela ukuthi ngikhona ukwenza i-deductions.
Iqembu le-Highlanders beselihlale okwesikhathi eside kuthiwa lesikwelede esifika phose isigidi samadola njalo lo nyaka liphinde lalahlekelwa lusekelo lwabe-Net1. Umgcini sihlalo weqembu leli uKenneth Mhlophe uthi lokhu kwenze libhekane lobunzima obukhulu kodwa baningi abaliphathisileyo lapho likhalaza ebantwini.
Senelisile ukuba isigebhe singacwili njalo sibonga usekelo esiluthole luvela kulabo esisebenzisana labo abamabhizimusi amalunga kanye labalandeli beqembu abasukumela phezulu baphathisa lapho besizwa ngodubo esibhekane lalo.
Unyathi ukhuthaze amanye amalunga eqembu ukuba labo banakho ukuphathisa iqembu besebenzisane lenkokheli yeqembu.
Whatever initiative ebuyayo ilungile ukuthi incedele i-Highlanders Football Club. Okuqakathekileyo ukuthi kube ne-clear goal ebekwayo and then kube nendlela etshengisa ukuthi imali esezidliwe. That's what's important. As long as i-Highlanders Football Club is in it, ngiyabonga kakhulu and I'm so grateful for this honor. Ngiyabonga kakhulu. is for everyone who played a part to put their clearance.
Kunyathi umkhokheli wenhlanganiso yamalunga eqembu leHighlanders ahlala elizweni laseSouth Africa bona asebenzisane labo ukuba bakhuthaze abalandeli beqembu leli abasabalale umhlaba wonke ukuba baphosele ndawonye imali zokwesula isikweledi seqembu. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakhethwani sihlobo wathi sikhangele ezinye indaba ebezibhokhela namuhla. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigoqweni emadabukakusa bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekunzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bayakhala abalimi enkabazwe lwe-Matheron South ngezulu eliningi eselitshise amabele. Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumelo yokhetho lukamongameli. Siwuqhube lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi libe lomnyaka omutsha olenjabulo lentuthuko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.